manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 8 2022 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova gurukota rinoona nezvevashandi amai Petronila Kagonye vabatwa nemhosva yekuba makombiyuta. Gweta raive nemukurumbira Dr. Alex Magaisa avo vakashaya nemusi wesvondo kuBritain nhasi vapiwa ruremekedzo rwegamba revanhu kana kuti People's Hero nerimwe sangano ravakavamba muZimbabwe reConstitutional Law Center. Dare repamusoro rinoti hurumende yakatyora mutemo apo yakamisa basa varayiridzi vairamwa basa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rezvevashandi amai Petronila Kagonye nhasi vabatwa nemhosva yeuori mushure mekusafambisa zvakanaka makombiyuta avakange vapiwa kuti vagovere muzvikoro. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Amai Kagonye avo vakabva kugurukota rezvevashandi vawanikwa vaine mhosva panyaya yemakombiyuta avanonzi vakapiwa nesangano repost and telecommunications regulatory authority of zimbabwe kana kuti potras kuti vagovere muzvikoro zviri munzvimbo yegoromonzi yavaimirira muparamende panguva yavaive muhurumende vakasamasvitsa kuzvikoro kwaaifanira kuendeswa. Mutongi wedare ramajor street amai Vongai Muchuchiti Guriro vati amai Kagonye havana kutsanangura zvinonwisa mvura kuti malaptop makumi maviri avakapiwa nepotras akafamba sei. Amai Muchuchuti vati amai Kagonye vakakumbira makombiyuta aya kupotras vaine zvikoro zvavaida kupa makombiyuta aya asi havana kuzozivisa potras kuti zvikoro zvavakapa makombiyuta aya ndezvipi. Vatiwo amai Kagonye havana kutaura chokwadi pavakaudza dare kuti sekretari wavo aive nemagwaro ose airatidza kuti zvikoro zvakapiwa makombiyuta aya ndezvipi asi zvikabuda pachena kuti sekretari wavo paakapa humbo mudare kuti akanga asina magwaro aya. Amai Muchuchuti vati vachatora mutongo wavo uzere mangwana izvo zvaita kuti amai Kagonye vaendeswe kujeri rechikurubhi maximum security prison vakamirira mutongo uyu mangwana masikati. Mutauri wesangano recrisis in Zimbabwe coalition vaobert masaraure vati kubatwa kwaitwa amai Kagonye nemhosva chinhu chakanaka pakurwisana neuori asi vati vanoona sekuti matare ave kushandiswa kugadzirisa nyaya dzemakakatanwa emune zvematongerwo enyika.
Kana mai Petronila Kagonye vanga vakapara mhosva hongu tinotenda nedanho ratorwa rematare rekuvabata vaine mhosva asi kazhinji tiri kuona sekunge matare edu yakutorwa kuita nhandare yekurwisana kana vanhu vaita makakatanwa kupolitics sekana umwe anga anzi pamwe anga ari weg40 umwe welacoste nezvimwe orwisana kazhinji vanenge variyo vari mupawa ndo vari kuwanzwaonekwa vaine simba rekusunga avo vanenge vaisiyina executive power zvinozoita kuti tidhaute kuti vari kuuyiswa kumatare ava ndo vega vanenge vaine mhosva here chete. Tichizotarisawo kuti pane vari kuuyiswa vacho asi vachiri kudiwa nevanotonga tinoona kazhinji vari kuwanikwa vasvira mhosva vachizviendera kumba. Saka zvinoita kuti tirambe tichikurudzira matare edu kuti asave nedivi rarakarerekera angokwanisa kuyananisa kugadzirisa nyaya dzichitongwa sejekerere vanhu vane mhosva vachikandwa mukati kana vanga vakaba mumalaptop 20 vakabira varombo isu sevanhu vanonyanyokurudzira kuti varombo vawane dzidzo tinotoshungurudzikawo kuti vakaitirei zvakashata kudai asi matare ngaareke kuita rusarura atoke munhu wese zvakafadzirana vari mumupawa nevasiri mupawa.
Vashingirai Chabata vanovesa chigaro weboka revechidiki mubato reUnited Zimbabwe Alliance vanoti sebato vafara zvikuru nekubatwa kwaitwa amai Kagonye nemhosva.
Isu seUnited Zimbabwe Alliance tinofara zvikuru uye tinokudza zvaitwa nematare dzimhosva kubata mai ava ivo kuvapa kuvabata nemhosva yekuba zvinhu zvaifana kubenefita kuana vaya vanoita zvikoro, zvaifana kubenefita zvikoro pakudzidza kwechizvano zvano chema AT CICT. Itinokurudzira zvehurumende yedu iwe inopata vanhu vose vari kupomerwa mhosva vacharge zvakafana mama citizens nyaya dzose dziri kuitika nyaya dzeCovid mari dzeCovid taishuvira kuti mari dzakapiwa dzeCovid dzingotizvo zvakafanana nematritiko aita nyaya yanhasi taiti taishuvira kuti nyaya yepomona dziripo masina kufamba zvakanaka iro tiri kuti dai hurumende yatrita nyaya zvakanaka tinoshuvira kuti munhu wose wemuZimbabwe atongwe zvakafanana zvisinei nekuti unobvepi unobva kubato riti mutemo usasarudza bato ndoshuvira yedu seUnited Zimbabwe Alliance tatenda.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vatiwo hurumende inofanira kusunga dzisimbe mukurwisana neuori munyika vachiti uori huri kudzosera nyika shure.
Uori hukuru huri kutoitika izvozvi tichikurukura pano. Onai huri kuvezwa hwomudunhu reHarare pomona kumarara uku. Iri kutoitika hutsva huchitoumbwa uori hwakakurisisa tienda kuuori hwesarudzo dzokubira pfungwa dzavanhu munyika zvinoita kuti munyika musaita hurumende yacharwa navanhu mujekerere. Ndiyo mviro mviro youori hunotyisa iyoyo.
Munyori mbazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vanyora padande mutande ravo retwitter vachiti kubatwa nemhosva kwaitwa amai kagonye kubatwa nemhosva kwemunhu ane chinhano chiri pamusoro hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezimbabwe anti-corruption commission vajohn makamure kutinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Mutauriri webato recitizens coalition for change muzvare fadzai mahere vati vanga vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vachiti vari mumusangano. Hatinawo zvakare kukwanisa kutaura negweta ramai kagonye vablessing kuhuni kutinzwe kuti vachakwidza nyaya iyi kudariri pamusoro here kana kuti kwete. Muna kurume wegore rino amai kagonye vakachenurwa nematare pane dzimwe mhosva mbiri dzekunzi vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavaive gurukota rehurumende. Mumwe aiva muhurumende akabatwa nemhosva yekushandisa chinzvimbo chake zvisirizvo ndiva Samuel Undenge avo vaimbova gurukota remhando dzemoto. Pane vanhu vakati wandei vanosanganisira vaimbova gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbova gurukota rezvevashandi amai Priska Mfumira vachine nyaya dziri mumatare vachinzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavaiva muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Gweta raiva nemukurumbira Dr. Alex Magaisa avakashaya nemusi wesvondo kuBritain nhasi vapiwa ruremekedzo rwegamba revanhu kana kuti People's Hero nerimwe sangano ravakatanga muZimbabwe reConstitutional Law Center uye sangano iri ratara mazuva mashanu ekuvachema kutanga nhasi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Munyori weCLC zvakare vari mukuru weZim Rights vadzika maibere vaudza vatori venhau kuti mukati memazuva mashanu aya kutanga nhasi pachaitwa zvirongwa zvakawanda zvekurangarira mushakabvu nemabasa.
Taona zvakakosha kuti nhasi tiparure mazuva mashanu ekuchema Dr. Alec Magaisa. Mukudaro taona zvakakosha zvekare kuti tivati ivo the People's National Hero igamba revanhu nekuda kwebasa ravakabata.
Nhasi manheru nenguva dza7 padande mutande reTwitter Spaces reCLC pachataura rimwe gweta rine mukurumbira vaBrian Kagoro uye mangwana na5 manheru pachaitwa public lecture apo pachataura gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa avo vakashandawo navamagaisa. Vabere vanoti nemusi wechishanu pachaitwawo munamato wekurangarira vamagaisa uyo uchange uchitungamirirwa nemumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaDepros Muchena.
Nemusi wemugovera tichange tiine the big Saturday march tichirangarira vamagaisa the activists. Vamagaisa mucharangarira nebhareta ravo riyari vanga vari inactivist. Saka kurangarira izvozvo tiri kuti kuvana veZimbabwe handei murodi tinomacha tichirangarira Magaisa the activist tasangana na 11 o'clock pa Africa Unit.
Vatiwo vanokurudzira veruzhinji kuti vabude neuwandu hwavo kunotambira mutumbi wavamagaisa kuRobert Mugabe International Airport apo uchauya kuzoradzikwa pazuva risati rataurwa nemhuri yavo. Valove Mokadenge avo vanobva kumusha kumwe chete nemufi vanoti zvinofadza chose kuona Alex apiwa rwemekezo rwakakura kudai nevamwe vake. Vati mufi akaradza unyanzvi hwake apo akashanda sachipanga mazano chemutungamiri wenyika vaMorgan Tsvangirai panguva yehurumende yemubatanidzwa uyewo pakunyorwa kwebumbiro remutemo weZimbabwe.
Saka une yakadani yandifadza zvikuru kuzimwe nguva kuti munhu unenge washanda nguva huru yakakura kudani vanhu uchiita zvinhu zvakanaka kunyanya kune veruzhinji. You know, you're fighting for the poor, fighting for the underprivileged. That was the cost. Muno muZimbabwe zvimwe nguva zvinouya at a cost as well. Nekuti kazhinji vanenge vachitonga dzimwe nguva havadi vanhu vanotaurisa. Vanoti vanotaurisa. Asi vanenge vachitaura chi? Vachitaura chokwadi.
VaMagaisa vakashaya nesvondo kuBritain mushure mekurwara nechirwere chemoyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare repamusoro High Court rapa mutongo wekuti hurumende yakachikora mutemo apo yakamisa basa varairidzi vairamwa mabasa muna kurume. Varairidzi vakawanda vakamiswa basa uye sangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe rinoti vakamiswa basa vanosvika zviuru zvishanu. Vainge vaendeswa kudare nevarairidzi ava igurukota rezvedzidzo nebazi rezvavashandi. Dare irati zvekumisa vadzidzisi basa zvakaitwa zvainge zvisina nematuro ose uye zvainge zvisina kuitwa negwara zvisingaremekedzewo kwedzero dzevashandi. Hurumende inoti ichiri kuzeya kuti yopikisa here kana kuti kwete mutongo uyu. Vashandi vaimirirwa negweta vaAndrew Makoni vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vadzidzisi ava vari kurongawo kumwe kuratidzira mukupera kwemwedzi uno vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa nehurumende. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure tikatanga nekuvabvunza nezvemutongo wedare.
Mutongo waripwa nedare unofadza chaizvo kuti Batare azivisa kuti hazvisi pamutemo kuti hurumende inge ichimisa vanhu mabasa vakatadza kuenda kubasa vari pajob action. Zvichinzi izvi hazvitenderwe nemutemo wedu kunyanya section 38 yeconstitution yedu inotaridza kuti pange paine administrative justice kuti hazvava malabor laws edu ayo anenge achikodzera kuti vashandi vanekodzero yekuratidzira uye vachipa muhoro unotenga.
Vadzidzisi vangani vanga vambomiswa basa?
Vadzidzisi vangu vanotova kumabasa vati kubva kumaunion efesti werenge dzavanga vavakuda kusvika kuma5000 vangu vari pabasa suspensions. Nevamurende vari kutokerwa mhosva dzakasiyana siyana vari kubva kumadisciplinary hearing. Saka tikutarisira kuti danho iri richaita kuti zvanga zvichiitwa izvi zvinyitse. Asi kana zvinge zvisina kumiswa tine mafollow-up cases atichange tichizoita.
Vanga vachitambiriswa mari here pavanga vakamiswa basa?
Vanga vakamiswa mabasa vari pamasuspension ema3 months havasi kutambira mari. Kwoitawo avo vanga vakadhidhanisirwa masalary avo nekuti vanga vadzidzi vanga vasina kuya kubasa.
Saka muri kutarisira kuti vose ava vachapuwa mari dzavo zvichienderana nemutongo wedare?
Tikutarisira kuti kana mutongo uyu sezvo wati vanhu vese zvekunzi vanhu vange vanga vaita zvinhu zviri pamutemo zvarambwa nedare tichatarisa kuti tirwise kuti pave nerestitution mune munhu awane mari yake anga akatorerwa mari yake aiwane vanga vari pamasuspensheni vadzokere kubasa.
Totarisawo imwe nyaya varairidzi vari kuurongawo kuratidzira zvasvika papi maani mazuva here kuti muda kuratidzira rini?
Wongodaurirano dzichiri kuenderera mberi provisionally vanhu vanga vakawirirana kuti ticharatidzira musi wa27 asi vamwe vari kukumbira kuti tikurumidze titange musi wa20 saka nhaurirano dzichiri kuenderera mberi tichazenge taane zuva rekupedzisira panochipara chisuso ichishanu.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima tikatanga nekuvabvunza kuti hurumende yave papi panyaya yekuwedzera mihoro yevashandi.
Tiri kuti vanomirira vashandi nevanomirira hurumende vanofanira kuti vagare pasi vataurirane vaone kuti zvinoita ndezvipi panyaya idzodzo. Zvinofanira kuti zvicharitwe kuti iyo hurumende inogona kubhadhara zvakadii uye kuti iwo vashandi vari kukumbirawo pakadii. Saka hazvisi zvinhu zvingango decidwa ipapo. Zvinhu zvofanira kuti vanhu vaonesane vachiona kuti homwe hurumende yakamira sei uyewo kuti upenyu hwevashandi hwakamira sei. Vanhu vogarisana pasi. Saka tiri kuti ngavakurumidze kuti vagarisane pasi vataurirane vagobuda nechinhu chimwe chete.
Ko chii changachipa kuti nhaurirano dzimbonetsa apa? Zviri kufamba sei? Tiri kuzwa kuti vamwe vakuru vevashandi havapo. Zviri kufamba sei pa?
Ndofunga vhiki rakapera ndakambotaura neni kuti vanotungamirira vashandi vari kunyika yeSwitzerland kuGeneva, uko kwakuine kune musangano uchiri kuendera mberi weInternational Labour Conference. Saka tanga takamirira kuti kana vadzoka, but ndakataura nevanotungamirira vashandi nezuro mai Cecilia Alexander. Ivo vakataura kuti variko kuZimbabwe ikoko vanogona kuti kana hurumende vanomirira hurumende vati tave redi, vanogona kungoenderera mberi nyangwe ivo vasipo. Saka izvozvo zvinhu zvinofadza. Saka ini ndiri kutaurawo netimu yehurumende kuti vaenderere mberi nekuronga kuti vangaonana rini kuti vataure nyaya idzi. Saka ndipo patiri izvozvisi.
Pane imwe nyaya yanga iri kumatare yanzi hurumende dzose vashandi vangavamboomiswa basa kunyanya varayiridzi, zvichinzi kuvamisa basa kunenge kwanga kusiri pamutemo. Muri kutambira sei izvozvo zviri kubva kudai?
Kana matare edzimhosva emuZimbabwe achinge ataura seizvozvo, isu tinotarisawo toona kuti tingaisimudza here kuti inge padare repamusoro. Asi kana tikaona zvisina kodzero yekuisimudza tichienda padare repamusoro, isu tinongotambira zvinenge zvataurwa nematare edzimhosva. Tiri hurumende inokoshesa zvinenge zvichibva mumatare edu edzimhosva. Saka handioni pachiita dambudziko ipapo kana matare edzimhosva atonga. Isuwo kana tingawirirana nazvo tinongoisimudza toende padare repamusoro.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare kuGeneva, Switzerland. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaparuremekedzo rwegamba renyika kuna Major General Retired Sikulile Simpson Nyati vakashaya nemusi wesvondo. VaMnangagwa vataura mashoko aya kumusangano webato ravo wePolitbureau muHarare nhasi. Zvichakadaro, vaimbova sachigaro vebato rinopikisa rezapu Retired Colonel Mark Nzula Mbaiwa vavigwa nhasi kumarinda Lady Stanley kuBulawayo. Nhengo dzebato iri dzati nyika yarasikirwa negamba. Mune imwewo nyaya, vagari vekuChimanimani kuManicaland vari kuchema zvikuru mushure mekunge vaShane Michael Kidd avo vakavabatsira munguva yakavirwa nenzvimbo iyi nedambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo kana kuti cyclone Idai nemabhokisi ekuviga hama dzavo dzainge dzafa. Vanonzi vaita tsaona vachibva vafa kwabiriri mutsaona yemugwagwa pane rimwe zambuko. Motokari yavaKid inonzi yadonhera pazambuko ravanga vachidarika. Mudzimai wavo amai Bridget Kid audza Studio 7 kuti ichokwadi kuti murume wavo wemakore makumi mana ashaya nhasi. Commission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC yakabatana neEuropean Union nasi yaparura chirongwa chekuti vanhu veZimbabwe vakwanise kuwana kodzero dzavo dzese nekuwana magwaro akaita sekuzvarwa nezvitupa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chichange chichitungamirwa nesangano reRaoul Wallenberg Institute chichitsigirwa nemari kubva kuEU. Sachigaro wecommission iyi Dr. Elasto Mugwadi vanoti chirongwa ichi chakanangana nekuti munhu wese munyika awane chitupa kana kuti birth certificate. Munyori mucommission iyi Amai Delis Mazambani vati vachange vachishanda nemahofisi eCivil Registry Department iro raimbonzi Registrar General's Office pamwe neSocial Development raimbonzi Social Welfare Department.
Saka chinangwa cheproject iyi ndechekubatsira ruzhinji rweZimbabwe vanosangana nematambudziko ekutora magwaro enyika akakosha akaita sema birth certificate, ma death certificate, ma passport, citizenship nezvimwe zvakadaro.
Vatiwo ongororo yavakaita yakaratidza kuti veruzhinji munyika havana ruzivo rwekuti ndezvipi zvinodiwa kana munhu achida kutora magwaro akaita sekuzvarwa, zvitupa kana magwaro ekufambisa. Nekudaro pasi pechirongwa ichi vachange vachipa ruzivo urwu pamwe nekusimbaradza bazi reCivil Registry.
Tichange tichiita atinoti maawareness kana kuti maoutreach tichienda mumacommunities tichidzidzisa veruzhinji kuti kana uchitora birth certificate kana mwari mwana akafirwa panoda chii, kana vari mai vari vakazvimirira vega baba vemwana vasipo panoda chii, mataredzi mhosva yezvina akabvumidza kuti baba vanenge vari vega mai vemwana vasipo vakwanisa kutorawo birth certificate, zvii zvinodiwa kuti izvozvo zvinge zvichiitika.
Mukuru weEU muZimbabwe vaTim Olkonen vatiwo vanofara kuramba vachishanda neZHRC vachiti chirongwa chavaparura nhasi chichasimbaradza basa recommission iyi pakuongorora sarudzo. Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza2023 kodzero dzevanhu dzine chekuita nesarudzo dzatanga kutyorwa uye vanoona sekuti chirongwa chavaparura nhasi chichabatsira kugadzirisa dambudziko iri. Vamugwadi vati chirongwa ichi chichabatsira zvikuru pakugadzirisa zvinonetsa panyaya dzesarudzo.
Chichabatsira zvakare kuti tione kuti nyaya dzegadziriro yemaelections ari kuzouya aya iri kuitwa here zvakanangana nedumburo remutemo. Vanoda magwaro iwandiri kutaura vange vainawo. Nyaya yemaconstituencies delimitation iri kuitwa iya sekuziva kwenyu basa redu nderekumonita kumonita kureva kuti tinenge tichiongorora zvatinenge tabuda nazvo tozvitora tichienda kune vanofanira kuti vazvisevenzese kuti vagadzirise zvinenge zvakaminama.
Bumbiro remutemo wesarudzo munyika haribvumidze munhu kuti avhote kana asina chitupa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mashanu negumi nevashanu kana kuti 5515. Vanhu zana nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 129 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabaiwa nhomba yeCovid-19 kaviri vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 million. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% pakupera kwemwedzi unouya. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky varumbidza mauto emunyika yavo ari kurwisa Russia kumabuda zuva kwenyika iyi vachiti Russia yanga isingatarisire kuti icharwiswa zvakasimba kudaro. Asi Russia iri kuti hapana kurwiswa kwakanyanya kwairi kuitwa neUkraine zvikuru matunhu anoumba Donbas. Hondo iyi yave nemwedzi miviri. Committee yedare paramende ye House of Representatives muAmerica iri kutarisirwa kuburitsa ongororo yayo mangwana yezvakaitika musi wa 6 ndira 2021 apo vanhu vairatidzira padare reUS Congress muWashington DC vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yezvematongerwe enyika vakaita mirizhonga. Vana veZimbabwe vakawanda vakaenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro, vamwe vachienda mhiri kwemakungwa, vamwe kunyika dzakapoteredza. Kune vakafunga kuenda munyika dzakapoteredza, mumwe wavo Ndava Tanaka Muchemwa vanobva kumudzi mudunhu reMashonaland East avo vakaenda kuMozambique. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinonzi Tanaka Muchemwa, ndiri kuMozambique kubeira. Ndokushandira ikoko. Ndinobva kumudzi kunonzi kunyamanyora mubhuku rekwachikuya.
Kubeira makasvika sei?
Kubeira uku tinongotiwo nyaya yenhamo inenge iri munyika iyi, ukaona umwe wako anenge akamboendawo ikoko kuudza kuti basa raurenge uchiita ini ndinoita zvekureuta. Munhu wekutaura kuti akwakati kune basa unokwanisa kuwanawo mukana yekuti uite sekuende ikoko, otongokurosawo mabhodha iwawo, otongoenda otongonobatabatawo uriko.
Saka muri kushanda zvakadii ikoko? Muri kubatwawo sei?
Tinongoshanda tichiita mabasa ekuti ukatiwo pane ino kambani womboshanda wakawatsa kutiwo ukaona mukana wekuti unozviitira zvo zvako wongoitawo uchingodaro tichingorarama tichitongoendawo mberi.
Maane nguva yakadii muri kubheira?
Ainini ndinongoita zvekuti dzimwe nguva kana basa racho ndikange ndangoriwanawo ndinongoendawo mamba chindombodzokawo kuZimbabwe kuti iri kwamutariro. Saka kunguuya kwandii ndichitongoita ndofunga ndatova nemakore anosvika kumafour five. Mamba chonozotoita zvekutodiidzwa kuti hakuna kukwaita basa rekuti wombotibatirawo sezvo unenge wakambowabatirawo basa rakanaka mumakambani imomo.
Tichitarisa nyaya dzemamiriro ehupfumi hwenyika, ndo dzimwe dzasunda vana veZimbabwe vakawanda kuenda kunze kwenyika. Kwakamira sei muchienzanisa nekuZimbabwe?
Kunoku makore atipfuure hazvo zvavo zvanga zvakati dzikirei, asi iki zvino izvi hupfumi hwavo huri kutosimuka kutodarika hupfumi hwenyika iyi kwedu. Ende vane masapoti akawanda, kana ekwipimendi yavo vanitori neekwipimendi itori letest iriko zvitori modheni kudarika zvimwe zvatiitina zvokunyika kwedu ikoko. Asi kuti problemu yavanayo ndeyekuti ruzivo manje ndo runenge rwuri rushoma rwokuti vanozvishandisa sei. Isusu advantage yatinayo ndeyekuti ruzivo takapiwa ruzivo kunyika ikwedu, but pekurushandisira ndo panenge pasina. Saka vachizototidedza kuti tibati pamwe chete nawo, asi upfumi hwavo ukatarisa kana marodzi kana kutakurwa kwemarara chaiko chaiko, hapana paunomboona panongoswera pakati marara anenge aripo. Anototakurwawo nenguva kana transport yekutoendawo kubasa itori reliable.
Inyika yanga yakatarisana nedambudziko yehondo yanga ichiitika, imiwo hamuna kusangana nedambudziko irore?
Hatina kumbonyanya kuafektwa nekuti kwatiri nekonga kuine hondo yacho kunenge kune distance yakati kuriyo.
Totarisawo matambudziko amungadai muri kusanganawo nawo.
Ya, matambudziko atinosangana nawo ndeyekuti dzimwe nguva paunoshanda ukashandirawo vamwe vanhu havazokuenzanisi mihoro nemari dzichishandirwa nevamwe vanenge vari munyika imomo, vanenge vari zvizvarwa zviri munyika imomo. Umwe munhu anogona kungotora advantage yekungoti uri kubva kuZimbabwe achakupi mari dzinoenderana nedzinenge dzakatarwa pamutemo, anongokwanisa kungokuti akushandisa kukupa mari yaanenge achingoda. Kana kungoti dzimwe nguva wapedzawo mabasa acho vanenge vachingoita zvavanenge vachingoda. Asi mazuva ano zviri nani, havachanyanyi kudaro. Mazuva aperayo ndo pavaimboda, vaakutotibatawo sevanhu nekuti vanenge vachitodawo ruzivo rwedu rwatiitina.
Tichitarisawo zvamuri kuitawo imi manhonga-nhonga kuMozambique uku, zvii zvamuri kuitawo kumusha mabasa ebudiriro?
Unenge une tarisiro yekuti dzimwe nguva kwedu kuchazotikonakawo. Ukashandawo unofanira kutenga ekwipimendi yako yekuti mawelding mashini, magrinda uchingounganidza. Dzimwe nguva wotumidzirawo kumba ikoko. Ukatengawo chikafu fudhiyo iyi ndiyo iri kunyanya kunetsa kunyika ikwedu uko, saka ukakwanisa kutenga. Izvizvi kunyika ikwedu vakati fudhiyo iripo inenge iri paduty free, saka unokwanisa kungoti vatengawo ungoisawo pabhazi wotumidzira.
Chizvarwa cheZimbabwe vaTanaka Muchemwa achitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuMozambique. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLife Talk pachichataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kutumira mari kumusha. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mogela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 8 kunhlangula 2022 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Oke wabangumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye ufunyanwe inkantolo elecala lokweba amakhompyutha kahulumende angamachumi amabili. Obe ngomlobi odumileyo umnumzana Isaac Mpofu kanye lobe ngomgcinisihlalo webandla lezaphu umnumzana Mark Mbayiwa bangcwatshwe namuhla. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukukhwela njalo kwentengo yamafutha ezimota kuveza ukuthi uhulumende we-ZANU-PF usehlulekile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi namuhla ufumane owake wabangumphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye elecala lokuntshontsha imitshina yamakhompyutha engamachumi amabili ayephiwe isigaba sakhe esalilunga ledale lephalamende. Abachuchisi bathi ukagonye waphiwa amakhompyutha lawa lugatsha lukahulumende olwePost Telecommunications Regulatory Authority ukuthi awahambise ezikolo eGoromonzi kodwa wathatha wazisebenzisela. Umantshi uthe uzamethesa isigwebo kusasa njalo sikhuluma nje ukagonye uhle wavalelwa eChikurubi Maximum Prison. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yeTwitter ukuthi ukufunyanwa kukaGonye elecala lokhu kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo. Umlobi obelodumo olukhulu umnumzana Isaac Mpofu ubekwe eplazini lakhe eWaringham duzane ledolobho lakoBulawayo namuhla. Umpofu waloba ingwalo ezigoqela oluthi wangithembisa lami akusoka lingelasici lamanye amanengi. Ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyankalolunye. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Abantu babuye ngobuningi kuzovalelisa umpofu bevela kundawana zelizwe ezijeneyo ezigoqela kumahlaba ayithwala eFlabhusi lapha bedabuka khona. Inkonzo yokumphelekezela iqhutshelwe Brethren Christ Church koBulawayo. Izikhulumi zincome imisebenzi kampofu ikakhulu ekulondolozeni ulimi lwesiNdebele. Obe umngane wakhe umnumzana Bruce Khumalo uthi umpofu uze wadlula kulo mhlaba elwisa ukuthi abantu bangalahli amasiko esiNdebele.
Yena wazwamukela lo limi abantu bakithi besintini esiNdebele. Asebenzi besesaba ulimi lwabo engalwamukeli umpofu wayekade unyandeni wayekade ethandulimi lamasiko awesintu.
Umnumzana Clopas Banda uthi umpofu bazamkhumbula kakhulu.
Simkhumbula ngelegacy yakhe eyokungaphumi ukuthi ubuntu bakhe. Umpofu bengaphumi ukuthi ungubani, njalo beku-official ukuthi azitshe ukuthi eningubani, njalo bekukhokhelela ukuthi sizwe simandebeleni sibe isizwe esiqotho esilendlela yayo so eyokuthi sizivuse sizikhokhele.
Induna yokodwayo uChief Maduna laye ube khona.
Uvule isikhala esingangokuthi besikhangelele kuye ikakhulu ngezokuphathwa kwamasiko njengalokhu ube ngumqondisi. Nxa lapho sifuna usizo lokuboniswa ukuthi isiko elithile laliphathwa njani, kumele liphathwe njani, kusuke konakala ngathi. Ngakho-ke leso sikhala sizasala sikhona.
Umpofu ubedumile engumhlabelisi enkonzeni njalo enkokhele Brethren Christ Church. Umfundisi wakhe uReverend Dabezile Nyathi uthi udabukile.
Njengebandla silahlekelwe kakhulu mkhulu okade esiqondisa ekwakheni ibandla. Ube thanda kakhulu iSunday School njalo efisa izifundo zeSunday School zihambe kuhle ngoba kuyizo ezakha umuntu bethi yena lapho kule character building yethu SBICC.
UBishop Ngulube omkhulu waleli bandla laye ubuye evela eHarare ukuzovalelisa umuyi.
Kwayindoda ebizinikele kakhulu emsebenzini webandla njalo indoda enze imisebenzi eminingi ebandleni yaba lesandla kakhulu ikakhulu kusakhiwo sona esenziwa nale lapha eBulawayo Central Church.
Iningi labantu lithi umpofu bekumele enziwe iqhawe lesizwe, a-national hero ngemisebenzi yakhe kwezamasiko ekulobeni ingwalo lokusebenzela uhulumende okwesikhathi eside engumsekeli kanobhala jikelele kugatsha lwezemfundo. Lanxa engaphiwanga nguhulumende leyo nhlonipho, umnumzana Angilacala Ndlovu uthi umpofu liqhawe lamaNdebele.
Iqhawe lethu enkonzweni, liqhawe lethu phakathi komphakathi ekukhuleni ekusikweni ezamasiko, liqhawe lethu kugovernment.
Thina sikubona leku sibona ukuqhawe, yikho abantu bonke laba abagcubekile lapha bazibuyele. Bazibuyele ukuze mphelekezela ngoba besazi umsebenzi yakhe. Umsebenzi kuqhawe, kufanele ube nge-political party ethize ukuze ube liqhawe. Kanti ubuqhawe abudingi i-political party, hayi, budinga umsebenzi, umsebenzi ebantwini.
Umpofu uthiye abantwana abathathu, amantombazana amabili, le ndodana yakhe engabonakaliyo ecatshanwa ukuthi iseMelika. Ngimele Studio 7 Waringham, Mzingwane District, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo obe ngumgcinisihlalo webandla lezaphu umnumzana Mark Nzula Mbayiwa obhubhe ngomgqibelo laye ungcwatshwe namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
UMbayiwa ungcwatshelwe eLady Stanley koBulawayo ngemva kwenkonzo yokumvalelisa eqhutshelwe eSelborn Park SDA. Umvaleliswe izihlobo abangani kanye lamalunga ebandla lakhe, wona amchazwe njengomuntu obelothando njalo ezwisisa izikhathi zonke. Nangu umgcini sihlalo wezaphu eMathewelandi South, umnumzana Ndodana Moyo.
Ubaba ochithe isikhathi sakhe esiningi impilo yakhe yonke ayiqede esebenzela ukukhulula isizwe. Ubaba uMbayiwa ubekhona mhlakuqalisa imbono yokuthi kakuphunywe, ungomunye wabadala baba lezibindi, waye ofa even umuzi wakhe wavuma ukuthi imhlangano yokuthi kuvuselelwe izaphu ingene emzini wakhe. Ubaba uMbayiwa udlale iqhaza elikhulu kumaCongress, engomunye walabo abaqoqa iCongress yakuqala ukuthi iphumelele, ungomunye wamadoda alanda obaba uDumiso Dabengwa ukuthi sekonakele kakuphunywe. Ngiyakhumbula kuqalisa ukuvuselelwa iparty wayebambe isikhundla esifana likaSecretary General, kodwa wahlehla wabuyela emuva. Kuyiwa kuCongress wavuma futhi ukubuyela emuva, ube ngomunye wama-presidential candidate.
Elinye njalo ilunga lezaphu uNkosikazi Doriso Moyo uthi uMbayiwa ubesamukela izikhalazo zabo zonke njalo ebaqondisa nxa bephambanisa.
Ngoba ubaba uMbayiwa ubekwanisa ukusikhuza lapho esingayenzi khona kuhle. Ubaba uMbayiwa ubezwisisa wonke isikhalazo ebesizikhalazayo. Khathesi kubuhlungu kithi ngoba sakwazi ukuthi siyatshela abantu ukuthi lapha sekuthi yena ebengumama wephati. Kungubuhlungu silahlekelwe and ibandla lethu libuhlungu nxa belahlekelwe ngubaba uMbayiwa, ngoba ithi la kuphathi yethu izaphu igevilwe latrenia livela kwizaphu laba yizipra, wangena ku-army kwa izaphu asengwatshintsha ukuba yizipra. akazange wasigeza, azange wageza ibandla lakhe ngesepa lanamuhla uze wafa elokhu elandela imithetho yebandla lakhe.
Abanye bakhuthaze ukubambana kuyiwa ukhetho luka-2023 ukuze kutshintshwe uhulumende kube lo mbuso okhululekileyo okuyinto ebiloyiswa ngumbayiwa. Wake waphatha isikhundla sokuba ngumongameli wezaphu ngemva kokubhubha kukamnumzana Dumiso Dabengwa, umnumzana Isaac Mabuka laye uthe balahlekelwe kakhulu.
Ubaba uMbayiwa sasebenza sonke kuzaphu ngesikhathi seselobaba uDabengwa eku-National Executive. Sasebenza sonke njalo mina sengu-acting president, yena engu-treasurer. Hayi, sasebenza kuhle mpela. Umuntu wayezimisele ekhuthele enhlanganisweni. Ngathi mina sengithe sengi-stepper down, wayefuna ukuba ngu-president. Kodwa uthe later wajintsha wathi hayi, ungcono wathatha isikhundla sokuba ngu-national chairman. Okuyiso ukuthi uza participate kule enhlanganisweni. Unfortunately, we have lost him.
UMbayiwa uzelwe mhlaka-4 Mpandula ngomnyaka ka-1956. Okutsho ukuthi ubhubhe esele minyaka yokuzalwa engamashumi phose ayisikhombisa i-66. Wangena empini yenkululeko ngo-1973, kwathi ngo-1975 wabotshelwa ukuphatheka kwezombangazwe. Ngo-1976 wachaphela kwele Zambia labanye besiyafundela impi yenkululeko. Kuthiye umkakhe labantwana abane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kolunye njalo udaba, owake waba yisiphathamandla sebutho umnumzana Sikhulile Simpson Nyathi obhubhe ngesonto usenikezwe ihlonipho yeqhawe lesizwe. Lokhu kuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni webandla lakhe leZANU-PF owePolitbureau namuhla. Umofi owachiya umsebenzi esefike kuzinga likaMajor General walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra njalo ubedabuka eGwanda. Emhlanganweni ofanayo uMnangagwa uchothoze amabandla aphikisayo wathi aqamba amanga ngokuthi abantu bayathunjwa njalo bayahlukuluzwa nxa sokuyisikhathi sokhetho. Uthe lokhu liqhinga lokuthi bethole uzwelo kulabo ababanikeza imali yokuqhuba inhlelo zabo. Amazwi kaMnangagwa la aza ngesikhathi ibandla le-TCCC lisithi ilunga lalo uNkosazana Moblessing Ali usefikise isuku ezilitshumi engabonakali ngemva kokuthunja ngomsekeli weZANU-PF. UMnangagwa ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi asebenze gadalala ukuqinisa ingatsha zawo ama-cells ngoba kuyiwo ayinsika yokuthi banqobe kukhetho. Ngalokho uthe abantu baphatheke ngobuningi babo ku-cell day yaleli bandla ngomgqibelo ozayo. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi uhulumende wephula umthetho ngokumisa ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu 5,000 umsebenzi ngombimbitho ngemva kokwehluleka kwabo ukuya emsebenzini besithi abalamali. Udaba lolu lwakhwezwa enkantolo yinhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kusenjalo ababalisi bathi bazakhalala umsebenzi kusukela mhlaka 27 kulinyanga kusiyafika mhlaka 1 kuNtulikazi bekhala ngeholo eliphansi. Bathi okwamanje baphakathi kokukhuthaza ezinye izisebenzi zikahulumende ukuthi lazo zikhalale umsebenzi. Kubika uMavis Gama.
Isinqumo lesi siphume emhlanganweni wenhlanganiso ezimela ababalisi ezikumanyano we-Federation of Zimbabwe Educators Union for ZEU oqhutshwe kunsukwana ezedluleyo. Umkhokheli wenye yalezinhlanganiso iZimbabwe National Educators Union, umnumzana Moven Dube, uthi ababalisi bathethele linyathelo ngoba impilo isibanzimela ngenxa yeholo eliphansi elingahambelani lokukhwela kwentengo yezinto.
Ipovert that term line iphezulu kakhulu kule mali eholwa ngababalisi. Ababalisi khathesi ngananzelela bahola imali engafikiyo even ingxenye ipovert that term line, okuyenza ukuthi kube nzima ekusebenzeni, kube nzima ekuphileni, kube nzima ekudleni, kube nzima ekuhambeni, ngoba abasenelisi ukuthi bayenelise ukwenza zonke izinto ofuna ukuthi bazenze.
Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe labo bathi bazophatheka kulolu hlelo. Isikhulumeli sabo umnumzana Themba kuye Moyo ulandisa kabanzi.
Ababalisi bayinhlekisa enkulu kathesi, bekungumuntu ungatholi imali asazi ukuthi kuyabe kuyithole njani, uyakuzwa kusithi ngcono kule kambalisi. Ungafika ezitolo umbalisi bamkhangela okugcina esithi thina yikuseva, ngoba besazi ukuthi ubuya le ecocash kumbe ubuya le stripe kumbe ubuya le RTGS. Mfundo bani ezaphuma ebantwini abayeyiswayo? Mfundo bani ezaphuma ebantwini abale stress? Mfundo bani ezaphuma emuntwini okwaziyo ukuthi senhlala phansi nizanikezwa imali ezangenza ngizibulale?
Ababalisi bathi bafuna uholiswa $540 ababeyihola kusasetshenziswa imali yaseMelika. Abazali bathi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zababalisi, ngoba ukukhalala umsebenzi lokhu kuzaphazamisa imfundo yabantwana. Omunye wabazali laba ngunkosikazi Sibongile Sibanda ohlala koBulawayo.
Iyakhuthaza sivili khona lapho i-government ukubana ikhuphuyise iholo lababalisi, njalo iyakhuthazwa futhi i-government ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni.
Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho eyake yasebenza e-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana Masimba Manyanya.
The same difficulties, challenges and problems that we
have inkinga esibhekane lazo khona manje sesibekhathi esibide esibhekane lazo. Ziqhubeka zisuka khona nje kungoba abezombusazwe bengazimiselanga ukuziqeda. Kasilawo amandla thina njengesizwe ukuqeda imisebenzi yenkohlakalo kanye lokuwulondoloza kuhle umnotho welizwe.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi sezizaqala njalo inkulumo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe phezu kodaba lweholo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimi uMavis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota izolo kanye lokugugudeka kwedola leZimbabwe osokuyinsakavukela kuveza sobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile. Ngakho lithi abantu kumele bavote ngobunengi kukhetho luka-2023 bamkhiphe embusweni. Sixoxele kansila we-TCC koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Wesikubonayo bakithi kuwa komnotho ubhidlika kanje kuyathengisela obala ukuthi elizweni akusela bukhokheli. Ubukhokheli bezanu-PF sebehlulekile, sehlulekile uhulumende kaMnangagwa. Yikho sizabona-ke kuyi-free for all nje imali siwa kangaka, sibona le ntengo yamafutha ipetroli ikhwela lakho konke nje ivini okudliwayo igrocery intengo sikhwele kakhulu. So lokho kukhombisa obala ukuthi hayi laselakhulumende.
Kwenziweni Pho Ndlovu?
Abantu kasibambana nini? Kulabantu abanyonkoloza uhulumende wezano kaMnangagwa, kulabantu abasola uhulumende kaMnangagwa malanga wonke, kodwa kungela nto abayenzayo. Uhulumende kaMnangagwa soze simkhipha kumnyonkoloza kumbukumhoza, simkhipha ngokuthi sihambe siyirejista next year sivote ngobuningi lanxa kuthiwa uyariga. Xa simchiye nge-over 1 million votes njengalokho okwenzakala eZambia, lokuriga kwangikhona kunzima ukuthi akwenze. Abantu kasibambana nini ngobuhlupho lothi sonke, sonke siyahlupheka. Kodwa abantu bangakhangela bathi hayi amabandla aphikisayo yiwo azasitshintshela izinto, ukhulumende utshintshwa ngabantu bevota bebaningi njalo berejistile labo bantu.
Umphathi ntambo wezemali ubaba uMthuli Ncube uyala ukuthi kusetshenziswe idola lemelika kuphela, uthi lokho yikubulala umnotho, kanti lamabhanga eZimbabwe angamane ahle avalwe nje.
Hayi, ngala mandla ukutshintsha, kodwa sikwaziwe ukuthi yena uMthuli uyakwazi ukuthi uthi kusebenza imali yemelika, yikho kungatshintsha kwenze ukuthi i-economy eZimbabwe umnotho uguquke ube ngcono. Uthuli akulanto angayenza, iqiniso uyalazi, kodwa kunzima phela ngoba ugade impisa ngehla impisa egadileyo yamuhla.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Impi yeRussia le-Ukraine ashiwo into eyenziwe nguhulumende kamnankabo tumumo umhlaba yekweza yamafutha la. Amafutha thina kasilawo babankomo eZimbabwe, kasiyimbi mafutha, amafutha siyathenga. Siwathenga ke i-world market yesinikayo imawafutha lentengo yawo. Asingele thiwe lentengo yethu ngabe silapho singamazwe anjengabo-Namibia, ngabe siyazinukuzela wethu amafutha sizenzele okwethu izintengo zethu. Manje asilawo thina amafutha, amafutha siyathenga. So yomumo weze izinto zakhwela, amafutha la akhwela kwakhweza lezinto yale zinto kuloko ngoku ngokuphindaphinda, azikhwelanga kuphela eZimbabwe kuphela, zikhwelela kwamanye amazwe njengomakhelwane eSouth Africa, lapho izinto zikhwele enye indlela ebangalishayo.
Idola leZimbabwe lalo liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi emkambo kahulumende, ngitsho lasemkambo wensitha. Osokwenza abanye bathi sesifikile isikhathi sokuthi lilahlwe kusetshenziswe idola leMelika njengalokho okwenziwa ngo-2009. Lithini ngalokho?
Mina Nkomo engingakutsho ukuthi umumo wedola lethu leZimbabwe ulinyazwa yilabo abantu abayibo abafuna ukulimaza inhlelo zelizwe, inhlelo zikahulumende, inhlelo ukuphambanisa umkhonomi welizwe lethu. Yibo abantu abagangayo abathatha imali lezi, yibo abayenza zonke izinto, yibo abakhweza ama-rate nala besenza bebhadelisa besenza into zabo zenezi, bebulala idoli amandla emali yethu yokuthenga. Thina vele siyeke sihlukane lo mumo wemali yethu ngoba kulalizwe lingaphila lingala mali yalo. Kodwa imali yethu le ilinyazwa yithi thina abanikazi bayo esibhoda siye emkambo ngale sishiya izinto ezingayisizo. Yikho kwenzakalayo kathesi ukuthi imali yethu la ilimala amandla nje ngabantu abagangayo phandle lapha lankomo.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF. Good Life Talk Diaspora Forum namuhla sikhangela indima edlalwa isizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kundaba zokuthuthukisa umnotho ngokuthumela imali ekhaya. Kusigaba sesizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Eliakim Spanda ongomunye wabaqoqa imali yokuthenga imota yokuthwala izigulane esibhedlela seMthabezi Mission Hospital, sona esiphansi kwebandla leBrethren in Christ Church eGwanda North. Nangu uSpanda ixoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Esikuhlosile lapha ukuthi sidinga imali yokuthi sithenge ambulance entsha eMthabezi isibhedlela. Thina siyinhlanganiso ezibiza ethi ngabangane besibhedlela seMthabezi, Friends of Mthabezi Mission Hospital. Ye, ukhona sesiphile imadlana lapha esipha ingqube, usiphe i-$4,000 wasethi yona ukuze siyisebenzisele imali ibe ngeyethu ukuze sifake kuyona le ambulance. Kumele ukuthi lathi sikhiphe imali elingana le $4,000.
Kuyini ocela ukuthi abantu bakwenze ukwenzela ukuthi lilungise kunokho elizama ukukwenza?
Esikukhangelele lapha ukuthi wonke umuntu ozizwa efisa ukuthi abe yingxenye yale i project ba phe izimali ezingasinceda ukubana sanelise i $4,000 le idona esiphingqwe ngayo yathi kumele sibe lakho ukuthi singanelisa leyo levayo sizagcina le $4,000 ezanceda US dollars ezanceda ukubana sithenge i-ambulance entsha.
Ye, nxa sikhangela sijula sibili ngodaba lolu, ungathini ebantwini abafisa ukuthi befake imali? Bangalithola njani? Njalo bakuhambisa njani konke lokho? Akuchasise sibili ngokujulileyo.
Labo abafuna ukunceda ngokuthi bafake izandla kule linki abangathi nxa bengikhulumisile bengithintile sibaphele ilinki. Le linki bayokufaka izandla zabo ku-online izabe isamukelwa i-Brothers in Christ World Missions, yona ezasigcinela lezi zimali njalo ibe lakho ukuthi laba abanikelayo babe lakho ukuphiwa ama-receipt tax. Okunye abangakwenza okungenziwa nxa umuntu elombuzo lalokho esikhuluma ngakho ukuthi bangangithumela i-tax ngu 204-891-7923 uma benombuzo, njalo bangaba lakho ukuthi bangibhalele ku email bebuza u e.sibanda@uwinnipeg.ca.
Ye, akutsho ke ukuthi kuzanceda obani kunoko olikwenzayo? Isibhedlela lesi ngesabantu abanjani, njalo bona abasebenzisayo bavela ngaphi, kumbe singathi imshabezi yonke, kumbe isikolo, kumbe ngabantu banjani?
Isibhedlela esimshabezi mdakubo waso sasithi ngaphansi kwabo sibe lama-clinic apho abesikhombisa, kodwa ngalesi sikhathi njengoba kulobuzima bokuthi kuzuzwe isisebenzi, abanye abaningi abagula kakhulu sebesiya eGwanda. Kodwa noma ukuze bayefika eGwanda okuphose kube 28 to 30 miles usuka khona eMchades, kuyaswelakala ukuthi bathuthwe ngayo i-ambulance. So isibhedlela esinceda ngaso kule high school eMchades, kule theological college eMchades, kule farm, kube sekusiba lezakhamizi ezikhona khona lapho ezigqagqileyo ezingaba kubostezi esibona uye emhlanhlandlela ngalo kusiya esigwagweni kusuke kunabe kube khonalela kubogwaqe. Saphosa sasesibizwa ngumkhokheli welizwe owayengumgari wasithi sona siyaba yi-regional hospital. So sinceda abantu abaningi kakhulu abakhele kuyona leyo indawo. Kwezinye izikhathi kuba labantu abavela ezindaweni ezingaphandle kwesigaba saso, ikakhulu ngesikhathi lapho sasilamadokotela amathathu khona.
Phosa amazwi akho okugcina ba.
Ngiqoqela lapha ngingathanda ukubana ngikhuthaze wonke umuntu ofisa ukubana ancedise ekubeni sizuze i-ambulance lapha ezanceda, njengoba ngishilo umango ewugoqelayo. Kuqakathekile kakhulu ukubana lezo zigulane zizuze imota ethembekileyo ukuthi belakho ukubathutha, kumbe basa emtshabezi, kumbe iyabasa eGwanda, kwesinye isikhathi iyasuka ibase kobulawayo. Igwanda njengoba ngishilo 28 to 30 miles usuka khona ko-emtshabezi, ibulawayo kusiya ku-60 miles. So kuqakathekile kakhulu ukubana sibe le ambulance eqinileyo. Yikho ngiyalikhuthaza.
Siyabonga mnumzana Eliakim Sfanda, ongomunye wabaqoqa imali yokuthenga imota yokuthwala izigulane esibhedlela seMchabezi Mission Hospital. Kwanele Mthwakazi, sikhangele ebezihamba phambili. Onke waba ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kakonye ufunyanwe inkantolo kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.